vamwaona zvichitika vati vana vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLivevere Road vachibva vadzodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umo vanzi vanyore zvichemo zvavo vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muBulawayo amai Zanele Miyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If we are issued, let us not start by going to the prison.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvekupinda mumugwa kana kuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti nzirenyu ranzwisisi zvamanga muchida, asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo. Ngatidzishandisei kuti titaure zvinenge zvichitinetsa.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataibva kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozviti anonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi Amai Mudhimba atitumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo pati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36 tichienda kuma380. Aisu tiri kukumbira kuti government igadzirise nekuti vanhu havasi kuhora.
Amai Mudhimba vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichakadaro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Tichitarisa kutanga kwaita zvikoro kusvika nhasi, zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasipiko kana kuti pavanga varipo vanga vachikungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarega kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Kutangawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira nenyaya yekuti vakushunguruku yekutya kuzvika mabasa nehurumende vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita zvichakonzera kuti vana vedu vanoda kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoirirwo aitwa gore rapfuura. Tirikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukadzika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, achisangana reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvakanyanya munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nyuve vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKeni Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.